WZTC.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 23 Gurume 2022 makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Hongu kudzikiswa mutengo wemafuta nezera kwakakosha, kunobatsira, asi chatingangode kujekesa ndechekuti mutengo wemafuta muZimbabwe uchiri pamusorosoro zvakanyanya even before crisis yeku Ukraine ku Russia iye. Saka ma disruptions ataona konzereswa ne crisis yeku Ukraine ne Russia aita kuti mitengo ikwire, yaunza a bit of volatility, yaunza a lot of uncertainties.
Nyanji mwine zveupfumi nevana muzvina bhizimisi vanotambira kudzikiswa kwakaitwa mitengo yemafuta ekufambisa dzimotikari.
Chiri kuita kuti tiite munamato wenyaya yekuti tine ruzivo rekuti isu sevatungamiri tine a moral and political responsibility yekuti mendene peace munyika. Ndosaka tichinamata kuti vanhu munyika muite runyararo, nekuti isu hati believe kuti tinofanha kufambisa nyaya mhirizhonga as a way yekuti ascendete political power. Saka ndinenge ruzuva rekuti zvizvarwa zveZimbabwe across the social political divide tichisangana kuti tinamatire kuti munyika muve nerunyararo.
Bato Citizens Coalition for Change rinoshedzera kuti nhasi rive zuva rekutsanya neminamato kuti muZimbabwe muve nerugare.
Chiri chinangwa chekuti maelections edu afambe zvakanaka uye tiwedzerewo yatinoti iyo pachirungu confidence kuvanhu vanenge vachivhota kuti aiwa endai munovhota murusununguke uye murunyararo. Uye zvakare chinenge chida kuti maelections edu arambe achikwenenzverwa kana kuti kuimprova.
Sangano reZimbabwe Election Support Network rinokurudzira sarudzo dzisina mhirizhonga kuti vanhu vave nechivimbo nezvinobuda musarudzo idzi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nyanzvi mune zveupfumi nevana muzvina bhizimisi vanoti vanotambira kudzikiswa kwakaitwa mitengo yemafuta ekufambisa dzimotikari. Jonga Kandemiri anotipa nyaya iyi.
Dzimwe nyanzvi dzezveupfumi pamwe nevemabhizimusi vanoti vanotambira nemufaro danho rakatorwa neZimbabwe Energy Regulatory Authority kana kuti ZERA rekuderedza mutengo wemafuta ekufambisa dzimotokari, vachiti rakanaka chose sezvo richirerutsira vemabhizimusi pamwe neveruzhinji. ZERA yakaderedza mutengo wemafuta edhiziri svondo rino nemasendi masere kubva padhora rekuAmerica rimwe chete nemasendi makumi matanhatu nemasere kuenda padhora nemasendi makumi matanhatu, kuchitiwo peturu ichideredzwa mutengo nemasendi masere zvakare kubva padhora nemasendi makumi matanhatu nemanomwe kuenda padhora nemasendi makumi mashanu nemapfumbamwe. Asi nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti danho iri harina zvikuru zvarinoshandura sezvo mitengo yemafuta munyika yanga yagara iri pamusorosoro zvichienzaniswa nedzimwe nyika. Dr. Chitambara vanotiwo mitengo yemafuta munyika inogona kukwira zvakare chero nguva, zvichikonzerwa nehondo yeRussia neUkraine iye vanoti yawedzerawo kusagadzikana kwemitengo yemafuta pasi rose.
Hongu kudzikiswa mutengo wemafuta nezera kwakakosha, kunobatsira, asi chatingangode kujekesa ndechekuti mutengo wemafuta muZimbabwe uchiri pamusorosoro zvakanyanya even before crisis yekuukraine kurussia iyi saka madisruptions ataona konzereswa ne crisis yekuukraine nerussia aita kuti mitengo ikwire aunza a bit of volatility aunza a lot of uncertainties.
Mutungamiri wesangano revezvitoro reConfederation of Zimbabwe Retailers vaDanford Mutashu vanotiwo kuderedzwa kwemutengo wemafuta yekufambisa dzimotokari danho rinotendwa zvikuru sezvo zvichirerutsira vemabhizimusi pamwe nevatengi. Asi vamutashu vanoti vanokurudzira kuti zvimhinga mupinyi mukufambiswa kwemabhizimusi zvibviswe kuitira kuti ndima yavo ive mutserendende.
Kudzikiswa kwemitengo yepeturu nedhiziri inoshandiswa padzimotokari nemichovha nekuitisa mabasa akasiyana-siyana idanho rinotendwa zvikuru takanangana nekuomerwa kwakaita vemabhizimusi nevatengi nevagari munharaunda nekushomeka kwemari muhombodo. Saka tinokurudzira kuti dai waro taramba tichibata zvinoita kuti zvitadzise mabasa kufamba kana kuti zvinoita kuti kufamba kwemabasa kudhure, iyo yatinoti muchirungu doing business environment, mafuta edzimotokari petrol nedizeri uyewo magetsi nezvimwe zvakafanana nenhau yekuwanikwa kwemari yekunze pamusika weauction system kusanganisirawo nemacosts erendi nezvimwe zvakadaro zvinoda kuti zvirambe zvichiongororwa kuti zvidzikiswe kuitira kuti tiwane kudzikiswa kwemitengo kana kuterama kwemitengo kune mutsindo.
Asi munyori mukuru werimwe sangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU vaJafet Moyo vanoti kuderedzwa kwemutengo wemafuta uku hakuna zvikuru zvakunobatsira nazvo vashandi nenyaya yekuti mitengo kana yakwidzwa nevezvitoro panokwidzwa mutengo wemafuta havazodzikisi panodzikiswa mutengo wemafuta.
Danho iroro hapana zvarinobatsira kuvashandi kana kuti kuvanhu zvavo nenyaya yekuti mitengo kana yakwira haidzikiswe. Ndizvo zvatinoziva munomu kuti mitengo yezvinhu kana yakwira yatokwira haichadziki. Saka danho ratorwa nezera hapana zvarinobatsira kuvanhu vazhinji. Asi zvatinoziva ndezvekuti kana mitengo yedhiziri kana petrol yadzikiswa zvinozoitika ndezvekuti reiti yekukwira kwezvinhu ndiyo inogona kungoita kaslow kana kudzikiswa. Saka ndichaona nguva inoteera kuti makwidziro anoitwa mutengo haisiyo makwidziro anga amboitwa kwenguva yapfuura.
Izvi zvinotsinirwawo nemunyori mukuru werimwe sangano revashandi reZimbabwe Federation of Trade Unions kana kuti ZFTU vaKenyas Chamyarira avanoti:
chekutanga tiri kuti zvaitwa neZimbabwe Regulatory Authority izvo zvakanaka, asi havasati vasvika chaipo patinoti apa panogona kuti pakushene vashandi kuti vadire dzimotokari dzavo kune ava vane motokari nevemabhizinesi vanotakura vashandi kuti vakwanise kunyatsokutenga. But nyaya huru iri papa inyaya yekuti our government is more pro-neoliberal system policies. Vanonyanya kuprotekta free market economy. Yabva yaita kuti ive neudzvinyiriro hukuru kune vatengi nevashandi.
Saka dambudziko iri ringagadziriswa sei zvachose? Dr. Chitambara vanoti pane zvakawanda zvinofanirwa kuitwa zvinobatawo mamiriro ezvinhu kunze kwenyika.
Kuti tirigadzirise hunge tagadzirisa tingati madrivers ari kuita zvinhu zvinge zvichikwira. Mamwe acho ari external zvakaita semukwira kwemutengo wefuel. Hongo isusu senyika tinogona kukata mataxes on fuel zvounzo a bit of relief kuekonomi yedu, but as long as those exogenous factors dziripo especially crisis yekuukraine zvinoafektawo Zimbabwe nekuti Zimbabwe hatiproduce mafuta, tinototenga kune dzimwe nyika.
Nyanzvi mune zveupfumi dzakawanda dzinoti kunze kwekunge hondo yekuukraine nerussia yapera, mutengo wemafuta edzimotokari ucharamba uchikwira. Izvo zvichaitawo kuti vezvitoro varambewo vachikwidza mitengo zvichiremera vatengi. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Jonga Kandemiri.
Bato re Citizens Coalition for Change kana kuti CCC rashedzera minamato nekutsanya zuva ranhasi chitatu richikurudzira zvizvarwa zveZimbabwe kuti zvinamatire runyararo munyika. Vachinyora paTwitter pavo, bato reCCC rinoti munamato uyu uchatungamirirwa nevakuru vemagereke mukunamatira kuti Mwari atungamire mune zviri kuitika munyika. Mutevedzeri wemutauriri weCCC vaGift Ostalos Siziva vaudza Studio 7 kuti Mwari anofanirwa kupindira nekuunza runyararo munyika vachiti hapana chizvarwa cheZimbabwe chinofanirwa kuurawa kana kukuvadzwa pamusoro pezvematongerwo enyika. Vatiwo minamato iyi ichange iri padandemutande pakati pa 6 o'clock na 7 o'clock mangwanani ano, masikati pakati pa 1 na 2 o'clock, uye maneru anasi pakati pa 5 na 6 o'clock.
Isu seCitizens Coalition for Change musangano watuita ndekuti namate kuti munyika musaite mhirizhonga. Tinoziva kuti vanhu vane mareligions akasiyana, ndosaka taita chirongwa ichi chiri chirongwa chezvizvarwa zveZimbabwe vane rutendo rwekuti munyika mufanhu kudeuka ropa nenyaya yenyaya dzematongero enyika, nenyaya yekuti hati believe kuti tinofanira kuenda kustate house on account of death yemacomrades kana maZimbabweans, nenyaya yekuti munyika musaite mhirizhonga. Saka ndosaka tachuza maslots kubva makuseni nemakati nemanheru as a national day of prayer kuti tiise mabasa edu panamwari kuti zvinhu zvedu zvifambe mushe nerunyararo nekubatana sezvara zveZimbabwe.
Musangano uyu une chekuita nezvematongerwo enyika here uye wakonzerwa nei?
Chiri kuita kuti tiite munamato wenyaya yekuti tine ruzivo rekuti isu sevatungamiri tine a moral and political responsibility yekuti maintain a peace munyika. Ndosaka tichinamata kuti vanhu munyika muite runyararo nekuti isu hati believe kuti tinofanira kufambisa nyaya mhirizhonga as a way yekuti ascendete political power. Saka nenge ruzuva rekuti zvizvarwa zveZimbabwe across the social political divide tichisangana kuti tinamatire kuti munyika muve nerunyararo.
Musangano uyu unenge uchitungamirwa nani?
Ichi hachisi chirongwa chinenge chiri muhierarchy yeCitizens Movement, asi chinenge chitungamirwa nemakuru vechurch akasiyana vemaecumenical services nemabhishop nemapastor nemaprofita vakasiyana siyana munyika vachilida maprocessions. Isu tinenge tiripo semaparticipants asi inenge ichilidwa nevemachurch.
Vasiziva, chii chamungada kutaura kuvateereri sezvo kwasara mazuva mashomanana kuti vanhu vachienda kunovhota?
Nyaya yatikuzivisa vanhu ndechekuti ngatigadzirei musi weSaturday izuva rekuvhota musi wa26 March. Ndosaka tichinamata kuti munyika muve runyararo, vanhu varejiste kuvhota kuti tiite zvese zvatinogona nazvo kuti munyika muno muite shanduko. Ndo nyaya yakakosha. Zvinhu zvese zvatirikuita inyaya yekuti vanhu vemuZimbabwe vararame, masoja awane masalari, mapurisa awane masalari nemateacher nemaus dollar, vechidiki vawane mabasa. Inyaya yekuti kuzvibhedhle kumahospitals kuwanikwe mishonga. Inyaya yekuti kuzvikoro kuwanikwe mabhuku nemateacher. Hurine mufaro vanhu vese, nyika yese ifare, nekuti Bhaibheri rinotaura kuti kana nyika ichitungamirwa nemunhu asiri kudiwa naMwari vanhu havafari. Asi kana pane mutungamiri azodzwa naMwari vanhu vanenge vachifara. Ndo nyika yatiri kutarisira, nyika ine runyararo, nyika yekuti hurumende iripo inoteerera zvido zvevanhu uye inoita zvinhu zvinodiwa neruzhinji.
Avo vange vari mutevedzeri wemutauriri weCCC vaGift Ostalos Siziva vari parunhare kuHarare neStudio 7. Zvichakadaro, bato reZANUPF nhasi chitatu richaita musangano waro wekutsvaga rutsigiro muguta reChitungwiza. Sang sangano rakazvimirira rinoongorora sarudzo reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESNI rinokurudzira mapato ose ari kukwikwidza musarudzo kuti asarega vatsigiri vavo vachiita zvemhirizhonga, vachikurudziravo kuti vanhu vavanosarudza kuti vavamiririre panzvimbo dzinovhoterwa vatevedze mutemo kana pane zvavanenge vaona sezvisina kufambiswa zvakanaka. Nemusi wemugovera, zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuvhotera vanhu muzvigaro 20 mudare reparamende uye zvigaro 122 mumakanzuru. Mukuru wezvirongwa muZimbabwe Elections Support Network, amai Ellen Dingani, vanoti ZESNI inoda kuti sarudzo dziitwe zvakanaka kuitira kuti vanhu vagove nechivimbo nezvinobuda musarudzo idzi.
Maconstituents anoita iwo 20 kuchange kuine maby-elections musi wemugovera, uye zvakare nekumawards anosvika iwo 122 kuchange kuine maby-elections ekusarudza macouncillors. So isu seveZimbabwe Election Support Network tinoobserva maelections uye tinoakreditwa neZimbabwe Electoral Commission kuti tikwanise kuobserva maelections iwayo. Izvi zvirimo mumutemo wedu yeZimbabwe, muElectoral Act, umo munoratidza kuti nyika yedu yeZimbabwe inobvuma kuti masarudzo dziongororwe nemaorganizations anenge akazvimirira. Chiri chinangwa chekuti maelections edu afambe zvakanaka uye tiwedzerewo yatinoti iyo pachirungu confidence kuvanhu vanenge vachivhota kuti aiwa endai munovhota murusununguke uye murunyararo. Uye zvakare tinenge tichida kuti maelections edu arambe achikwenenzverwa kana kuti kuimprova.
Saka nemusi wemugovera ZESNI inenge ichiitei?
Nemusi wemugovera isu seZESNI tichange tiine maobservers atichadeploya mumaconstituencies ese manational assembly elections edu ari 28. Tichange zvakare tiine maobservers mune mamwe mawards atakasarudza nenhau yekuti hatina zvikwanisiro zvekuti tinge tiripo mumawadzi ose. Takasarudza mamwe atichaobserva, mamwe atisiri kuobserva. Tichange tiine maobservers mune dzimwe nzvimbo anenge ari papolling station zuva rose vachitarisa kuti polling station yavhurwa nguvai uye zvafamba sei pakuvhurwa, zvose zvanga zvakakwana here, panga paine vanhu here vakawanda vanga vachiuya kuzovhota, uye vachaongorora sarudzo dzepapolling station kusvika panoitwa inonzi counting yemaresults, uye achizonamirwa panze pepolling station vanenge varipo maobservers edu. Tinenge tine zvakare mamaobservers anenge achitenderera atinoti iwo maroving observers vanenge vachitenderera munharaunda dzakasiyana dzine maby-elections. Donzvo riri rekuti vaonewo kuti environment yekuitirwa maelections ine runyararo here. Zvinozotibatsira zvakare patinonyora mareports edu, nokuti mareports edu kana tichinyora hatitaure zvatanzwa nevamwe vanhu asi notaura zvatinenge taona isu nemaziso edu semaobservers. Saka pazvinhu zvatiri kugadzirira izvozvi, pari zvino tinoda kutaura kuti veZimbabwe Electoral Commission vakwanisa kuakredita kana kuti kuapprova list yedu yese yatakasubmita kwavari yemaobservers. Saka zvinhu zvakanaka chaizvo, uye takange takakumbirawo kuti vadecentralized accreditation iyi kuti iitwe kumatunhu emaprovinces. Izvozvo takaona zvakare kuti vakagadzirisa accreditation yakadecentralizedwa. Saka tinoda kungovatenda zvikuru nekuita decentralize that process.
Zvamuri kuona zvisingakufadzi seZESNI ndezvipi?
Pane zvisingatifadzi zvatiri kuona so far inhau yemhirizhonga iyo yatanga tichiona even pamasocial media, uye yanga ichiripotwawo zvakare nemaobservers edu vanga vakaakreditwa kuobserva biometric voter registration blitz yakapera musi wa28 February. Vakanga vakaakreditwa kuti vanogona kuramba vachiongorora maelectoral processes ese kusvika paphase 2 ichaitwa muna April. Saka accreditation yavo inovabvumira kuongorora yatinoti iyo pre-election environment uye nekuongorora zvakare maelections emusuwe mukovera. Saka vanhu ivava vanga vachitionera maenvironment yedu kuti vamapolitical party akasiyana siyana vari kukambena sei. Saka tine mareports atakareceiva anoratidza kuti kune nzvimbo nzvimbo kunga kuine mhirizhonga pakukambena. Takatarisa sarudzo idzodzi, zvinhu zvatinoshoropodza zvikuru zvemhirizhonga musarudzo, uye tinokurudzira kuti vemapolitical parties vakampeni murunyararo uye vasambunyikidze vanhu kuenda kumarallies avo, uyezve vasainsite masupporters avo kuti vakonzere mhirizhonga. Izvikuru tinenge tichikumbira vatungamiri vemapolitical parties kuti varambe vachitaura zvakanyanyisa nezvekuitwa kwesarudzo murunyararo, uye vachikurudzira vanovasapota mapolitical party supporters avo kuti vasaite mhirizhonga uye vasavhundutsire kana kutyityidzira vamwe vanenge vari mapato akasiyana siyana vanenge vachisapotawo mapolitical parties avanoda, nokuti bumbiro riri remutemo weZimbabwe rinobvumira munhu wega wega kuti asarudze bato raanoda uye avhotere kana kutsigira bato raanenge achida panhau yemacivil and political rights eruzhinji rweZimbabwe. Saka tinoda kuti papo pagadziriswe zvikuru. Uyezve takatarisa panyaya yemusi wemugovera, tinokurudzira zvakare kuti mapolitical parties vese vari kukwikwidza musarudzo idzi vawanikwe vachideploya mapolitical party agents anomonita kana kuti kuongororawo sarudzo akavamirira, uye vanozokwanisa zvakare kupeta nekupedzisa basa iro rekumonita musi wemaelections nekusaina kwavanoita mav11 kana kuti gwaro rinonyorwa maresults kana ndokunge vachibvumirana nezvinenge zvaitika papolling station iyoyo kubva makuseni panotanga kuvhota uye zuva rese. Saka tinokumbira kuti mapolitical party agents vawanike vachideploya maagents anova
avo vange vari mukuru wezvirongwa muZimbabwe Elections Support Network. Amai Ellen Dingani vari parunhare kuHarare neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. MuNewsday, bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change riri kupomera mhosva sangano reZimbabwe Electoral Commission yokuchinja mifananidzo yebato ravo pamagwaro ekuvhotera kana kuti pamaballots, vachiti izvi zvakaitirwa kuvhiringa vatsigiri vayo panguva yokuvhota nemusi wemugovera. MuNewsday makare, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakapa motikari itsva kunhengo yebato ravo irivo mupolitibhuro yeZANU-PF amai Veronica Munkuli veKubinga, avo vakapisirwa motikari neimba yavo nenhengo dzebato reZANU-PF mukurwisana pachavo mukati mebato iri. NewZimbabwe.com rinoti Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC yarambidza vanhu vasina kubayiwa nhomba yeCovid-19 kuti vashande panzvimbo dzinovhotera vanhu pasarudzo dziri kuitwa nemusi wemugovera. Dare raMagistrate richapa mutongo waro nhasi pachikumbiro chenhengo yebato reCitizens Coalition for Change vaGodfrey Karembera chekuti mhosva yavari kupomerwa yekuzvidza mapurisa iraswe sezvo vakagara muhusungwa kwenguva yakapfurikidza zvinodiwa pamutemo. Dare richapavo nhasi mutongo waro pachikumbiro chavo chechipiri chekuti vatongwe vachibva kumba. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mwanana akanaka, mhuri yese yeZimbabwe, yese vebato reCCC. Nanga ndichikumbirawo kuti zvingakwanisikwo here kuti adhokita Mavasa dai mamboregerawo kuvaisawo zvavo pachi palive talk, nekuti matauriro avo isusu vamwe tinorwara neBP ende kuno mapiritsi BP ari kuita sei, ari kudhura. Matauriro avo ari kutukwidza BP. Hazvito here kuti muchinjiwo zvenyu vasaite sei, vasataure zvavo pachi palive talk. Urikutaurawo zvenyu naDiva Dora ari pamberi ngwapo.
Makadi pastudio 7. Ya, nyaya dzekuti mateachers vasiri kuenda mabasa vambomiswa vazoitwa sei izvozvo zvakatinakira zvakatikoshera nekuti kana vana vedu vasingaendi kuzvikoro saka iye anonzi president vachona uchatinenge tichimuti ndipurezidendi chii nekuti usaka anoda usaspenda mateacher for 3 months saka aiwa isusu ngatinongoteduka mukomana uyu anonzi chamisa uyu ngapindake angotonga ngapinde zvake nekuti aiwa mupresident uyu because abatsire
Studio 7 apo makadiko ndine urombo zvangu inini nezvinotaurwa namurambi murambi zvamuri kutaura hazviite tichataitonga chete machida musingadi inini makaitonga wani handi variko vairambirapo saka inini moti hakuna mumwe anoitonga Zimbabwe. Zimbabwe hausi ushe hwekwamunangagwa. Zimbabwe ndiye munhu wese munhu wemuzimbabwe ise Zimbabweni. Hapana zvinotaura kuti hapana unotonga Zimbabwe kusvikira madhonga ameranyanga.
Ndinganda kuti muri Zimbabwe tionesane kuti vanhu vezanupf zvechokwadi vangango vanenge vachitaura chokwadi kuti pachigaro havabvi kuburikidza nemaelection zanupf aivi kuburikidza nekuprotesta kwedu kuti tinongoprotesta zvemahours totobva vanhu vakapfurwa vaviri vatatu kana kuti vakarohwa nemasoja tototiza tichidzokera mudzimba tonoposta kumasocial media tiri kudzimba kwedu zvechokwadi zanupf aifi yakabviswa pachigaro nemabvisiro iwayo. Saka vamunangagwa ipapo vari kutaura chokwadi asiwo ZANU-PF inokwanisa kubvisa chitete nesu vanhu kana tichinge tabatana tinoregista kuvhota tonovhota tichinge tavhota tochimirira election result kuti ibude ichinge yabuda zvisizvo vanhu tochi fanira kunge totodhaiwa chitiurayai henyu hakuna kwaingambozova ZANU-PF yakaurayai macitizens ese munhu wese anofanira kuti paari ipapo protesta achiramba ndokuti chete tibvise ZANU-PF kwete kuti isusu vanhu tichitya matyira atinoita aya tichivhota mavhotero atinoita aya tichiti election toenda kuelection rakapusa risina mareforms as long as taenda kuelection risina mareforms taenda kuelection tichitya kuzoprotesta tichitya kuzobatana kuti titi haibvai chero vakati vahwina chero koti kati kudii isusu toti hatichadi hatichadi ndochete zvatofanira kuita kwete kuti titi taregista tanovhota togara mudzimba tichiposta pasocial media ZANU-PF hativi takaibvisa nemutoo iwoyo.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera vateereri. Tine dambudziko neWhatsApp namba kwamunotumira mameseji enyu asi tiri kurwa nekuzvigadzirisa.
Vateereri veStudio 7, tine chiziviso chakakosha. Musi wemugovera nesvondo wega wega kusvika musi wa3 kubvumbi tiri kupai chimwe chirongwa chelive talk kubva na8 kusvika na9 manheru tichange tichitarisa nyaya yesarudzo dzemabhai elections ari kuitwa musi wa26 kurume. Muchirongwa ichi tinenge tichitaura nemi vateereri tichinzwawo kubva kune vari kukwikwidza musarudzo idzi uye nyanzvi munyaya dzezvesarudzo nezvematongerwo enyika. Musakanganwe kuteerera chirongwa chedu chelive talk mugovera nesvondo.
Sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Nyanzvi mune zveupfumi nevana muzvina bhizimisi vanotambira kudzikiswa kwakaitwa mitengo yemafuta ekufambisa dzimotikari. Bato reCitizens Coalition for Change rinoshedzera kuti nhasi rive zuva rekutsanya neminamato kuti muZimbabwe muve nerugare. Sangano reZimbabwe Election Support Network rinokurudzira sarudzo dzisina mhirizhonga kuti vanhu vave nechivimbo mune zvinobuda musarudzo idzi. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.